isusu makambani atinoziva akataurwa vana NRZ vana GMB dzinenge dzisingaiti zvakanaka izvozvi tichitaura kudai izvi mukaenda paHarare station vanhu vakaipapo kwatoitwa so-called order yekutiko vanhu ivavo ngavabve ipapo vanhu vari kutenda kuti musi wa21 veGMB ndizvozvo havana kutambira verailways 15 months vasina kutambira vanhu havasi kuita basa mukati umu tichanzwa webhizinesi kuti vanoti kudini asi isi kuona kwatinoita statement iya ungati yanga iri ye1992 haikona ye2016
vajokonya
wongo blessing regai nditininika zvimwe zvakabuda nezuro zvimwe zvinoumbo zvokuti unogona kuzvitsvaga ukazviwana Keynes ichokwadi yaiva pastock exchange ikatobva ikavharwa rakatonotsvaga investor saka investor akawanika weKeynes the major investor anonzi Africa Century ndo yakaisa mari imomo zvechokwadi vakatoisa 30 million yekuti mukambani yacho imuke saka izvo zvinotaridza kuti zvechokwadi zvaitika ende zvaakufamba toenda kublue ribbon blue ribbon yanga yatova mureceivership kana kuti yamungati receivership ndo zvakanaka yanga yatova kambani yanga yakurova futi ndobva kwawanika investor akabva kutanzania saka vanoti vamwe izvozvi vapinga Nobels yakaita iyo yakaita zvikweredi kumabhanki saka yaita zvikweredi kumabhanki mabhanki aichibva abata vanhu ngati imutse ngaiinde zvakanaka ichibva yaita futi inoti vana vamwe futi vakainvesta another investor futi ndokunga ndiyo Africa Century as well saka ichokwadi kuti panaiwayo makambani andamenge naiwayo matatu aya pane zvaitika zvachinji arikowo makambani zvechokwadi ari kutambudzika zvavataura vana GMB vana National Railways ichokwadi ari kutambudzika nhamo yatiinayo muzimbabwe inoramba ichiita kuti zvinhu zvirambe zvichiremera ndingada kupa zvinhu zviviri zvinoyeya kunetsa iko zvino takaunza US dollar taunza US dollar muzimbabwe US dollar ndingataura nechirungu muchiti it's a strong currency in a struggling economy saka ino takomberedzwa nenyika dzakaita vana South Africa dzine randi takomberedzwa nezambia nekwacha takomberedzwa nana Botswana mari dzavo dzakadzikira pasi saka isusu kuti tichiprodusa zvinhu tichigona kutengesa kunze kwenyika zviri kurema hatigoni kozoti kechipiri ndinobva tsitsi nemapartners edu elabor because labor nokuda kweweji yatiinayo necurrency yakasimba yatiinayo weji yedu yomuno muzimbabwe haichagone kuti iite kuti tigone kuprodusa zvinhu zvakachipa saka its not sustainable anymore our wages are much higher now in terms of regional play
vashoko manzwa mashoko ataurwayo navajokonya zvimwe zvavataurawo inyaya yekuti imiwo vashandi muri kudawo mari dzakawandisa upfumi husina kumira zvakanaka kana kuti havari kuti malabor costs ai
ndazvinzwa zvataurwa navajokonya vajokonya vanga vachitaura pokutipo hanzi pane vanhu vakatouya asi kakwatiri isusu maordinary people kana kuti maworkers hatisati taona chenji iyoyo iri kutaura tinofara chaizvo kana vajokonya vachitaura kuti hanzi ha iye zvino zvachinja takutoenda ikoko kumakambani iwayo kunodhimanda kutiko vasevenzi vedu vabhadharwe mari yavo tataurwa navajokonya ka pasi purezidendi wemkusi ndivo vataura izvozvo sekendi nyaya yokuti tinodhimanda yakawanda ngativei nechokwadi vajokonya ngavataure chokwadi patakatanga kusevenzesa US dollar naika vanofanira kunge vachitaurira nyika kuti kwaiwa chakakanganisika paya ndechekuti vakapega masalaries avo ivo vajokonya nokuti avasevenzi evasevenzi ari pasi